Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinotanga zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kurume 23, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vabereki nevarairidzi voita maonero akasiyana-siyana paurongwa hwedzidzo panguva yenyika iri mubishi rekurwisa chirwere cheCOVID-19. America inoshora kudzingwa muparamende kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance Vatendai Biti nevamwe vavo. Hurumende yovimbisa kuita nhaurirano dzetripartite negotiating forum. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vabereki nevarairidzi vari kuita maonero akasiyana-siyana paurongwa hwedzidzo panguva yenyika iri mubishi rekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezvedzidzo rakaita urongwa hwekuderedza vana vanenge vachidzidza panguva imwe chete senzira yekuderedza uwandu hwevana muzvikoro panguva imwe chete kuitira kuti vasatapurirane chirwere cheCOVID-19. Vana vaimbodzidza vakawanda zvekusvika pakati pemakumi mana nevashanu kusvika pamakumi matanhatu vave kudzidza vari makumi matatu chete. Danho iri rave kuita kuti vamwe vana vadzidze mazuva mashoma pavhiki kuti vapewo mukana kune vamwe vana. Vamwe vabereki vanoti danho iri rakanaka sezvo richipa mukana wekutevedzera urongwa hwekuderedza mukana wekutapurirana chirwere cheCOVID-19. Mumwe mubereki vaIsraeri Nyandoro vanoti zviri nani kuti vana vaende kuchikoro kwemazuva mashoma pane kuti vatadze kuenda zvachose sezvakaitika gore rapera. VaNyandoro vanoti kusaenda kuchikoro kwenguva yakareba kwevana kunoita kuti vaite misikanzwa yekunwa nekuputa zvinodhaka uye vana vasikana vanopedzisira vave kuroorwa vasati vabvezera.
Nyanga vakafunda mazuva matatu, mazuva mairi, icho chatombotanga. Nekuti kuva negore kugere zvinokufungisa pfungwa dzakawanda. Tarisai zvino tiri kunzwa kuti vana vechisikana zvinofunga vanosvika 5,000 vari kunzi vaane mimba. Asi kana munhu aine chaanoita ari occupied anoona zvimwe zvinhu zvinenge zvakamubata zvekuti chavhurwa mazuva mangani avanoenda rina as long chikoro chavhurwa we are happy about.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti kudzidza mazuva maviri zvichaita kuti vana varambe vari kumashure muzvidzidzo zvavo.
MuZimbabwe vanga vane mwedzi yakati wandei inodarika 8 months vasingadzidzi vari kudzimba. Uye kuzvikoro zvinonzi vanodzidza mazuva mairi rimwe chete kana matatu pasvondo. Zvazvoreva ndezvekuti havachazokwanisi kudzidza zvose zvavakatadza kudzidza kare nezvimwe zvavanga vachitarisirwa kuti vadzidze nguva ino.
VaMasaraure vanoti hurumende inofanirwa kudzika matende kuti vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza.
Kugadzirisa dambudziko iri chinotanga kuitwa kwai kutaurwa kugadzirwa matemporary facilities ekuti vana vadzidzire anosanganisira matezi nezvimwe zvichitsigirwa neprogramu yehurumende ichitsvaga mari kuhumwedzi nevamwedzi munyika dzinobatsira.
Mukuru weZimbabwe Teachers Association vaSifiso Ndlovu vanoti dambudziko riri kuitika muzvikoro nderekuti vana vave kudzidza vari muzvikamu zvakawanda asi vadzidzisi vasina kuwedzerwa.
Dambudziko guru nderekutevedzera mutemo weWorld Health Organization wekuti pave nevana vashoma muklasi imwe chete. Izvo zvekuita kuti tivakamure asi vadzidzisi vari vashoma. Izvo zvave kuita kuti vamwe vana vadzidze masikati vamwe mangwanani.
Mbuziko rikusanga na neva zizi varimu magwaro yepasi kana kuti primary school ndere kuti havasi kupfeka mamaski sezvaonekwa nestudio 7 muzvikoro zvakawanda munzvimbo dzinoti Mutare, Masvingo, Harare neBulawayo. Mumwe mudzidzisi vaRosten Mutapa vanoti vadzidzisi vashoma vari kuenda kuzvikoro izvo zviri kureva kuti vana vadiki hapana ari kuvakurudzira kuti vapfeke mamaski.
Kuzvikoro kwacho kwaenda vana uku vana havangoenda hakuna kana varairidzi, hakuna kana ari kuona kuti social distance iya iri kuitwa here. Vana vazhinji havana kana maface masks.
Mudunhu reMutare zvimwe zvikoro zvave kuti vamwe vadzidzi vanouya kuchikoro mangwanani, vamwe masikati, senzira yekuderedza uwandu hwevana muzvikoro panguva imwe chete. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti urongwa hwehurumende ndehwekuti vana vadzidze mukamuri imwe chete vari pasi pemakumi mana nevashanu nekuda kwemukaha unofanirwa kunge uri pakati pevanhu vaviri. Vataungana vanoti hurumende ichaedza nepose painogona napo kuwedzera vadzidzisi muzvikoro kuti vana vadzidze zvakakwana. Urongwa hwekubaya vanhu nhomba huri kuenderera mberi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitarisirwa kuparura zviri pamutemo mangwana chikamu chepiri chekubaya vanhu, icho chakaona gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vachibayiwa nhomba yepiri svondo rapera paWilkins Hospital muHarare. Pakupera kwezuva nezuro vanhu zviuru makumi mana nezvitatu nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 42,294 vainge vabayiwa nhomba zvichitevera kubayiwa kwevanhu mazana masere negumi nemumwe chete nezuro wakare. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi uye vanhu vaviri vakafa nacho, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pavanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevana kana kuti 36,684 uye vafa nechirwere ichi vava chiuru nemazana mashanu negumi nevana kana kuti 1,514. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vanhu vakabayiwa nhomba yepiri vari kukurudzira hurumende pamwe nemasangano akazvimirira kuti pasimbarazwe zvirongwa zvekudzidzisa vana chiremba, vakoti pamwe neveruzhinji pamusoro penhomba yeSinopharm, vachiti ndizvo zvichabatsira mukuchinja pfungwa dzevanhu vari kutya kubayiwa nhomba iyi. Mumwe wevanhu vane maonero aya mutori wenhau Privilege Mushaniri, uyo akabayiwa nhomba yepiri svondo rapera. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMike Hove weStudio 7.
Ndikangoti maybe zuva rekutanga rechipiri bva pandabayiwa ndaingonzwa pada rakabayiwa and even the ruoko rwandakabayiwa rwacho ndorandaingonzwa kanika kurwadziwa, asi hapana chanyanyochinja chaizvo. Takabeke tambodzwa kunzi ukabayiwa kechipiri, kechipiri kacho unogona kumbozunguzika mbichana nekuti mushonga wacho unenge wakutanga kushanda, zvekuti masoja emumiri mako akugadzirirawo kuti akudzivirire kuchirwere checovid. But kutaura chokwadi, ndiri kunzwa zviri raiti.
Mukubayiwa nhomba yenyu yechipiri, makatarisira kuti muchaenderera mberi here muchiremekedza mitemo yeWorld Health Organization?
Handisi kuzochinja kuongorora kwatinoita kana tichifamba tichisangana nevanhu tichiita se changoramba ndichiita zvandaingoita izvo, zvokuti maski yangu ndinopfeka sezvainotarisirwa kuti inge yakapfekwa. Kana kuri kugeza maoko, ndinogezawo maoko zvinotarisirwa kunge ndichiratidza. Kana ndakabva kwandabva ndisati ndabata chinhu, kana ndapinda mumba ndogezwawo chi maoko angu. Changoramba ndichingotarisa iyoyo mitemo yatakapuwa kare.
Ndinoda kumbobatawo nyaya yenhamba yevanhu vati vatyora nhomba iyi. Tichiona kuti pachiri nevamwewo vana mukoti pamwe navana muchiremba vari kutya kutyora nhomba iyi, zvii zvingaitwa kuti ruzhinji rweZimbabwe vave nechivimbo chekuda kutyora nhomba iyi? Nekuti ini sechizvarwa ndikaona chiremba chiti ndiri kutya, neniwo ndozozvionawo ndichitya, zvii zvingaitwa kuti vanhu vatange kuva nevimbo munhomba iyi?
Mashoko ari kudiwa kuti paite kugarwa pasi, kunyatsotsanangudza chaiko chaiko kuti mushonga uyu wakanakirei kwa wakabva unoshanda wakati wakati zvakati 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 urongwa watiri kutora tichibva apa tichienda apa tichienda apa tichienda apa tichienda vanhu vane chivimbo nemushonga uyu nekuti ana mukoti vakasava nekuvimba nemushonga iwoyo ruzhinji rwese haruzokwanisiwo kudaro ndichidawo kutaurawo kune hama dzangu ana mukoti nana chiremba vakasavimba iwo kuisusu tozoita sei iwo zvekare vakasashandisa mushonga uyu ngavasazvinyengera vachiti vachatora nguva yekuti chazoti ndotora mushonga handizi nokuti chinoitika ndechekuti tukusa njodzi pauviri iwewe wacho ndiwo unosangana nevazhinji vanogona kunge vane utachiwana kechipiri ukabva kubasa iko uchandosangana nemhuri yako uchandosangana nani nani neshamwari dzako handizi saka ukachibatawo chirwere chacho chinokurumidza kupararira nokuti iwewe ndiunotsenza pachinosvikira
mutori wenhau privilege musvanhiri achitaura ari parunhare muHarare naMike Hove weStudio 7. Bazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica pamwe nekomiti yedare reSenate inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vanoti kudzingwa muparamende kwemiriri weHarare East vatendai biti vanove zvakare mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance pamwe nedzimwe nhengo dzeparamende dzebato rinopikisa Svondo Rapera ndemumwe muenzaniso weurongwa hwekuda kuparadza bato rinopikisa uye kumbunyikidza zvido zvevana veZimbabwe. Gwaro rebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika rakaburiswa neZuro rinoti hurumende yeAmerica iri kutevera zviri kuitika muZimbabwe kusanganisira kudzingwa kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vabiti pamwe nedzimwe nhengo dzakasarudzwa nevanhu kubva muparamende. Vachinyorawo padandemutande reTwitter sachigaro wekomiti yeSenate inoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika uye vari munyiriri wedunhu reIdaho vaJames Rich vakati hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kumbunyikidza zvido zvevanhu kuburikidza nekukonzeresa kudzingwa kwenhengo idzi muparamende. Svondo Rapera, chimwe chikwata chebato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP, chakanyorera mutauriri weparamende vaJacob Mujenda chichiti vadzinge nhengo dzinoti vabiti vasettlement Chikwinya, mumiriri wembizo waWilliam Madzimure, mumiriri wekambuzuma vasichelesile Mahlangu vekupumula varegai Tsunga vemutasa South pamwe navakuxaxapulu venkulumane richiti vakanga vamira kuve nhengo dzebato iri uye vakanga vasisamiriri zvido zvaro. Izvi zvinouya kunyange hazvo vatanhatu ava vakapinda mudare reparamende pasi peMDC Alliance. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanzi nevadaira nharembozha yavo vanga vari mumusangano wemakurukota. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti mashoko ehurumende yeAmerica pamwe nekomiti yeSenate aya havana nguva yekuapa sezvo asiri chinhu panyaya dzenyika yeZimbabwe.
Mashoko avanotaura hatina basa nawo uye hatina nguva yokumapamu kana wokumateerera nekuti havasi chinhu panyaya dzemunyika yeZimbabwe, havasi chinhu panhau yemashandiro anoita bata rezimhosva muno kana vachigadzirisa matambudziko kana kuti makakava anenge ari pakati pemaopposition political parties aripo kana kuti angava angu nani kana nangana. America haina painokwana ipapo. Saka zvinototishamisawo nesuwo seZanu PF kuti kune vamwe vanotori kubhilivha kuti kana vachinge vasangana nedambudziko ravazvigadzirira kuzvigokera moto muziso pachavo nenzira yokutadza kutevedzera mutemo sezvavakaugadzira mubato ravo voti Zanu PF kupedza nguva isu semusangano weZanu PF hatinei nemashoko avafrai ende hatimateereri.
Asi kavamugwadi kune vamwe vari kutiwo imi seZanu PF muri kutopembera nekuparara kuri kuita opposition.
Kana shumba ichivhima musango ikasangana nemhembwe yaakutandaza haitadzi kudya nekuti inoti mhembwe iri kurwara aiwa. Saka chinogotitadzisa kupembera semusangano weZanu PF chii kana vachizviparadza mumba mavo. Isu tinongofarira chete nekuti akagara tazvitaura kare kuti musangano yemhando yakadai haina kwainoenda nekuti yakagadzirwa nevanhu vasingadi nyika, yakagadzirwa nevanhu vanobhirivha kushanda nevanhu vanovenga nyika inoiyi vari kunze vachiita kuti nyika inoyi ive undermine vachitarisa budiriro kuinda mberi. Saka kana vodonha hazvitishamisi uye hazvititadzisi kufara, ngavarambe vachidonha. Uye zvekare ndoda kuti muzive kuti haisi mhosva yeZanu PF nekuti vanhu MDC vari kutiza bato ravo vachiya kumusangano wevanhu. Aisi mhosva yedu iyoyo, imhosva yavo. Ngavazvitarise muziso mukati mavo moga imomo vaone kuti chavari kukanganisa chii. Kana vasiri kuchiona chavari kukanganisa, apa ngavarambe zvavo vachituka ZANU-PF. Asi vacharamba vanhu vachiuya kusvika vazogara pasi vaona kuti dambudziko ravo nderei. Isu vana baba gamuchirai kuZANU-PF tinongoramba tichiti uyai kumusangano wavanhu.
Vanga vari mukuranwana nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti kunyanga hazvo ZANU-PF nehurumende vari kuramba kuti havana chekuita nekuparadzwa kwevanopikisa, zvinozivikanwa kuti chinangwa cheZANU-PF ndechekuparadza mapato anoipikisa.
Chokwadi ndechekuti ihurumende yavamunakabva vari kutiwo havanei nezvinoitwa nemapato anopikisa. Hanzi kupokana ndokusanzwisisana nokurwa kurume MDC Alliance MDCT hazvinei nezveZANU-PF. Chingange chiri chokwadi hacho kana zuva rakabuda kwakajeka, asi tinoziva kuti nyaya yekuparadza mapato anopikisa ragara riri basa reZANU-PF, ndochinangwa chavo. Ndosakati vanaziisa Matema Danda nana Edgar Moyo nana Tafadzwa Mugwadi vachigara vachitaura isusu sehurumende yeZANU-PF totonakidzwa nokutonga tiri toga iri one party state. Saka hazvityise kuti ZANU-PF nyangwe ichiramba kuti vada kuparadza MDC Alliance, vari kushandisa matare, kushandisa mitemo isimo mubudiro wemitemo kuti vaparadze mapato anopikisa. Hazvifambirani nemarti pati demokrasi izvozvozvo.
Asi ka tinonzwawo vamwe vanoongororawo zviri kuitika mune zvematongerwo enyika vangwenya vari kuti vanopikisa vacho vakangoitawo zinyekenyeke zvinogona kuita kuti mhepo dzipindewo.
Hapana mapato anopikisa akabatana muno munyika, hazvipe zvakaitika. Ukaenda kusouth africa ndokuva kuda vana COP vana EFF. Ukaenda kuKenya hapana bato rinopikisa rinoba iyo ZANU-PF pachezvavo yo1963 vakabuda muzamu. Saka mukanzwa vanhu vachitaura vajoga kamboti vataura kuti hanzina vanguya chimbouya ndipo kudzidzisai ichiye political opposition. Hapana mapato asingapatsanuki, asi bumbere remutemo haripangu rishandiswe nebato riri kutonga kuedzesera kuti zvinhu zvacho zvinge zvichikanganisika. Saka kupatsana kwamapato hazvina basa. Asi kana hurumende ichioshandisa mutemo ichitiwo MDC Alliance harisi bato, ndiriro bato rakanyoreswa nechielectoral court, ndiriro bato rakavhoterwa navanhu paballot paper zvokuratidza kuti ZANU-PF iri kushandisa mitemo isiri pamutemo kukanganisa zvemapato. Aiwa, icho handi chokwadi vajonga.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuTanzania vaenderera mberi vachichema vaive mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli avakashaya nemusi wechitatu svondo rapera. Nhasi mutumbi wamagufuli wanga uchiratidzwa vanhu vekumusha kwavo mudunhu reChato pamberi peurongwa hwekuibwa kwavo nemusi wechina svondo rino. Nezuro mutungamiri mutsva weTanzania amai Samia Suluhu Hassan vakatungamira zviuru nezviuru zvevanhu zvaionekana nemutumbi wamagufuli munhandare iri muguta guru reDodoma. Amai Hassan vakanga vachitsigirwa nemutungamiri weDemocratic Republic of Congo vaFelix Tshisekedi, mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta pamwe nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa avakabata maoko kumhuri yamamagufuli nevamwe. Amai Hassan vanoti vamagufuli vachavibwa kumusha kwavo nemusi wechina mushure memunamato uchaitirwa mudunhu reChato. Murukota runoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vari kuda kuti nhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi pasi pegungano retripartite negotiating forum kana kuti TNF dziitwe mwedzi uno, kunyanga hazvo vashandi vari kuti hurumende haisi kuratidza kuzvipira. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Aya yekumbokurudzira vanhu kuti vagare muzimba kana kuti lockdown yakonzera kuti zvinhu munyadzo zveupfumi zvinyanye kusamira zvakanaka. Izvi zviri kupa vakawanda munyika kuti vakurudzire kuitwa kwemisangano yeTNF kuti paitwe mubatira pamwe chuma chomuzukuru kuti nyika ibude mukanwa mamupere mairi. Asi ropa rakaipa pakati pemapato ari muTNF riri kupa kuti gungano iri rive basketi ratizirai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti havo vakazvipira kuita misangano yeTNF.
Ndine chishuviro chekuti tigare pasi mwedzi uno waMarch usati wapera. Munoziva vazulu kuti mutemo weTNF unoti tinofanira kugara pasi at least 2 times a year. Asi ini ndandichipusha kuti dai takwanisa kuti titaurirane every quarter. Nishirewa kuti topo na kusangana, kanoita kana.
Chikonzero chiri chekuti?
Kuti timbo simbaraza, iyo TNF iyo.
Asi munyori mkuru msangano revashandi re Zimbabwe Congress of Trade Unions, Vajafet Moyo vati?
Hapana urongwa uripo, zvatino ziva, wogudaizira TNF iyo zvino. Kwa sara mazuva mashoma kuti mwezi wa March upere. Atizizivi kuti tichava nemusangano here weTNF kana kuti kwete.
Vatiwo
isisu sevashandi tine nyaya isina kupera pahurukuro dzakapfuura. Tine nyaya yemihoro. Taona nyaya yemasalaries iri nyaya yakatikoshei. Patinotarisa kuti mitengo yezvinhu yakakwira panguva yapfuura. Ma wages asina kumbosimuka. Taona vashandi vakawanda vachitadza kudzorera vana kuzvikoro, vakawanda vachitadza kuraramisa mhuri dzavo. Nenyaya yekuti masalaries ari pasi. Taona zvekare ma industrial bargaining councils achitadza kubuda nema minimums anobatsira. Taona nekuma enterprises zvekare, makampanies akawanda atadza kubata nyaya yecollective bargaining zvakanakisisa. Saka tiri kutarisira kuti nyaya yemihoro yakatikoshei ndeipi currency tingashandisa kuti tichengete value yemari yatinotambira.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu vatiwo
se ma principles eTNF takange takawirana kuti musangano weTNF unoitwa pera kwaFebruary kana kuvamba kwaMarch. Saka tikuona kunge watinonoke musangano iwowo hatisati tapiwa date na chairman weTNF ndo wanofanira kutipa date kuti tinosangana musupi.
Ko zvizvi rutarisirwa neve mabhizimisi kana musangano uyu ukaitwa? Tabvunza Dr. Murefu.
Zvinhu zvatutarisa kuti zvinge zvichizeiwa zvakati wande, zvinosanganisira mafambisirwo enyaya dzevaccine yeCovid-19. Tiroda kuti panyatsojekeswa kuti vaccine inofambiswa sei, kuti makambani anenge aida kutenga mishonga yevashandi vavo nemhuri dzavo vanozvifambisa sei. Zvakare tinodawo kuti vashandirwi vaite participate mumatask force ese yeCovid-19 kuitira kuti panenge pachitorwa madecision nezvisungo zvinenge zviine chekuita neCovid-19 input yedu inenge yaitwawo taken into account. Tine zvimwewo zvatinoda kutaura zvakafanana nekuti tingafambise sei basa reTNF kuti zvatinenge taronga zviitwe implement nekukasika, uye kuti ndiani anenge ari responsible for implementation.
Masangano akaita serebazi reUnited Nations reInternational Labour Organization kana kuti ILO anogarawo achikurudzira kuti paitwe nhaurirano dzeTNF kuitira kuti munyika musaite bata murefu bata mupfupi pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti hakuna sarudzo dzemabai elections dzichaitwa munyika nepamusana peCovid-19 kunyange hazvo urongwa hwekunyoresa vavhoti hwatanga. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautaile Sligwana vaburitsa gwaro vachizivisa kuti kunyoresa kweveruzhinji sevavhoti uko kwakambenge kwamiswa nekuda kwechirwere cheCovid 19 kwave kuzotanga musi wakubvumbe 1 asi sarudzo dzemabaya elections hadzisi kuzoitwa panguva iyi senzira yekuedza kutevedzera mirayo yakatarwa nehurumende yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vasligwana vakurudzira vose vanoda kunyoresa sevavhoti kana kuchi njia kwa vano votera kuti vaende kumahofisi ekomishen yavo matunhu avagere kuti vanonyoresa sevavhoti kana kuchinja kwavanoda kuzovhotera. Vakafanira bata chigaro chemutauro webato reMDCT vaWitness Dube vati vanotambira danho ratorwa neZEC vachiti vave kutoita gadziriro dzokuti vapinde musarudzo kana ZEC ichinge yatara mazuva achaitwa sarudzo.
Bato reMDCT tiri kutambira chose zvabva muzekiti kwa kuchitanga mamo mabasa anezwe kuita nezwe election akaita seku register kwa mavoters asi tanga takatarisira kuti tichakurumbidza kuti tisvike pakuitwa kwema by elections nekuti sebato takamirira kuti tinge tichiita zvese zvatinogona napo kuti ma constituencies akasara asina vamiririri nekuda kwezvikonzero zvakawanda ange aine vamiririri.
Asi mutevedzeri wemutauro weMDC Alliance vaClifford Slashwayo vapomera ZEC mhosva yekushandiswa nebato rezano PF kuzadzisa zvido zvebato iri kuburikidza nekuramba ZEC yakamisa kuitwa kwesarudzo dzemabai elections.
Ichi chiratidzo chekuti ZEC haisi kuita zviro zvayo zviri pachena zviri pachikerere nekuti iri kuda kutevedzera agenda inenge yapiwa neZANU-PF. Iyo ZANU-PF iri kutya maelections, iri kutya mabielections nekuti vakaita zviro zvisizvo vachidzinga vanhu vakasarudzwa nevanhu vachiisa vanhu vakarusa maelections.
Asi vaSligwana vaudza Studio 7 parunhare kuti sangano ravo rinoshanda rakazvimirira risingatevedzere zvido chero zvani zvake. Mushandi mukuru anoona zvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatapadzwa mugwadi vati bato ravo riri kutambira danho ratorwa neZEC vachiti havatyi kuti sarudzo dziitwe chero ripi zuva zvaro sezvo vachiti vane rutsigiro rweveruzhinji.
Ndokusaka semusangano weZANU-PF tichiti isu navamunangagwa hativhunduke maelections mabai elections chero akadzi mangwana kana musi wadaidzirwa. We are always ready to win them. Hatina watinotya mabai elections iwayo nekuda kwegondo watafamba. Asi avo vanoti dei aitwa nhasi kana kuti dei aitwa nezuro hationi kuti muono wavo une chekuita nekutsigira kuchengetedzwa kweupenyu hwevanhu munguva ino yeCovid 19.
Zvichakadai mutauriri wecrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vaudza Studio 7 kuti hapana chinotadzisa kuti sarudzo dziitwe sezvo nyika yakavhurwa uye vanhu vachitevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zviitwe kuderedza mukano wekupararira kwechirwere cheCovid 19. Nzvimbo dzakawanda munyika dzakasara dzisina vamiriri muparamende zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance muparamende neMDCT nebato rePDP pamwe nemakanzura mumakanzura akasiyana-siyana zvichitevera kusawirirana kwezvikwata zveMDC pamwe nekufa kwakaitawo dzimwe nhengo dzeparamende kumapato ose ane nhengo dzemuparamende. ZEC yakamisa kuitwa kwemabai elections kubva gore rapera ichiti kuita sarudzo idzi kunopinza veruzhinji panjodzi yekubatwa nechirwere cheCovid 19 icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kwazwai, vateereri weStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndino koka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa ichi tiri kukurukura nevechidiki nezvechirongwa chechipiri chekubaya vanhu nhomba yeSinopharm inodzivirira kupararira kwechirwere cheCovid 19 iri kushandiswa munyika. Muri eZimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau zvakare. Vabereki nevarayiridzi voita maonero akasiyana siyana paurongwa hwedzidzo panguva iyo nyika iri mubishi rekurwisana nechirwere cheCovid 19. America inoshora kudzingwa muparamende kwemutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo. Hurumende yovimbisa kuti nhaurirano dzetripartite negotiating forum dzichaitwa mwedzi uno. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izikati sendaba ku VOA Ndebele.